manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 6 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi dzichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai BT veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance vari kushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865. Hurumende inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabayiwa nhomba yeCOVID-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere ichochi munzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCOVID-19 tichinaho kwenguva hatisati tasvika paya pokuti titi ha nokuda kwekuti dzimwe nhambu mafigiri edu kana manhamba evanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCOVID-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose kana kuti ari pasi pasi mazuva ano vanhu vovarayirwa vachiti handofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu. Aiwa kwete.
Sei muchidaro?
Nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvozvo kuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete. Zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo, utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba-famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kuita zviya zvakafanira kuti tizvidzivirire.
Ndezvipizvo?
Iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichiinda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvinotarisirwa, tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo, tichifanira kuti tisanitaize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru chidarikidza manhamba aya akatarwa.
Kungoungana kunokonzera matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kungova anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamasiki, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reparamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndrowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reparamende pamwe navabiti muna kurume vanoti vaWilliams Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mhlangu wekupumula uye vaRegaitsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndiwo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reparamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 70, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19 kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanova iro gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa, vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei.
Vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court, vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge vari siri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vaChikwinya, ivo voti indai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice, vanotaura naregistrar kuti kudii panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weparamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku, kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa?
Kuti paunenge uchiwirirana nawo ndo paunomutevedzera, pausingawirirani nawo haumutevedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matano api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yuvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupewa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagweta awo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wendau waMainge Hama anenge varipo mukoma Madzokera vanenge varipo ndopatishanzo mangwana nemagweta awo kuti matwano api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvino zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwa navo mangwana.
Kawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mamwe makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Wakazona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya kuti waiti kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisi dzodzega, mukatoona nyaya dzabot chairperson wedu vana vaMordecai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Hitchman vakazoonekwa kunze nyaya yavo ukakawina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Wakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vanova vatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo materedu akatodzinzwa nyaya idzodzi. Havasovega gogo chinyerere wamunoziva wokumborokurohwa pamademonstration yaitwa makore apfuura vakasuwawo vakatonziwa kombanzi.
Ko pane vakasungwawo na Madzokere navaMainge Hama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripwa?
Sisi Cynthia Manjoro ano akasungwa pamwepo na mukoma madzokera ona na mayenga ama na 2011 kana muchaziva akatosuwa one nyaya ikeke pakazoni kwasina mhosva akatosuwa wakamirwa nana sisi Fiona Ailif wekuzipabulo ya Human Rights ma kugawodi takatoya tine vamwe ma recent cases masondo apfura apa mapurisa tirikutona zvitoti nyorera tsamba kumagweta edu kuti tangomirira yanonzi muchirongo treasury concurrence kana kuti kupiwa mvumo ne minister of finance kuti ibada yekuti wabhadharwe. Saka zvinhu zviri kuitika izvozvi ndo zviri kuitwa nevakomana nevasikana vezimbabwe lawyers Human Rights. Tirikuzviita izvi tine donzo rekuti kodzero dzevanhu dzisadini dzisachorwe. Wanochora kodzero dzevanhu tirikuzviitira kuti wadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka.
Vakumbirai mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare. Muprofita TB Joshua wekuNigeria uya nemukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe. Mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato, asi hapana kutaurwa kuti vakafanei. Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nation yaive nemukurumbira pasi rose. Nefenyuro dzakaita seVOA Hausa inotefenyura kuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzaburitsawo mashoko erufu urwu. Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa naProphet TB Joshua, zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mike Kamala Harris varikutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico, nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19. Nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda vari kuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana. America iri kuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari, avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navasamo wadzai vesangano reVSET. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Wadzai ndino mugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa, vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19 nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kwekweko, vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown, vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sesangano, munozvionawo sei?
Aiwa, isusu seboka rezistensi chokutanga chatinga taura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid tinozvitsigira. Nokuti COVID takaiona kuparadza kwayakaita upenyu, kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja. And chirwere chokuti tose tofanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei, tochidzivirira sei. Asi isusu seboka tinenge tisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi. Handiti maitikiro akaita nyaya yokukweko hatina kufara nawo seboka. Kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1, 2, 3, zvinoita senge urungokanganiswa raramo yako. Ona munomai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muZimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreet nokutengesa zviviri zvitatu. Zvino ukangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yokuziva kuti ndoregere kundoshanda, unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako. Ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anopa ruzivo kuvanhu kuti zvataa kuita lockdown tiri kuitira 1, 2, 3, 4, 5.
Zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose, kwakudikana imwe national lockdown. Nemaondoro enyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai?
Aiwa, isusu tinoti seboka yadeuka yadeuka. Tinozviziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirira nawo sebvisec. But kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira, tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zviringe zvaparurwa nelocal authority yekoko, even kuburikidza neminister of health.
Ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira?
Ngaiuye itsanangurire vanhu. Pamwe pacho tinopedzira tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities kana nehurumende. But vanhu vasina information, ngandei kuvanhu, ngativape information vanzwisise kuti kana taa kuti taakuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai. Kana pasina kutsanangura ikoko, munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri. But vanenge vachida kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti COVID yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita.
Aiwa, vawadzai, takunzwai zvakanaka. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Kandai mashoko enyu ekupedzisira.
Thank you so much, my brother, and I really appreciate for the opportunity. We need these spaces.
Aiwa, muri Zimbabwe, regai titorewo mukana uyu kutenda. Vasamo wadzai vesangano reviset nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana. Musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection, 8-9 PM muri yeZimbabwe, pano panhepfenyuro yeStudio 7 pamwe nepaFacebook page redu reVOA. Shona anokoneka ine mufaro, ndino wenyu Maikove muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi. Nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vatereri.
Vawande, pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope. Vaivai baba vaivaika havasi munhu aida kubatsirwa vai. Vaye vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe. Vafundisi havabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaanoda kuto. Paipai vaitoratidza kuti ada kutopikisa zviri kutotaurwa zvacho nevafundisi. Wati uri kuda kudzidza une mhinduro, saka chauri kuda kudzidza chii?
Wande, mukoma Wande, handisi kugutsikana. Joseph haana kurota aiva muEgypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzo wabvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake hausi kutaura nekurota kwaJoseph uye uyo anonzi the dreamer mwana waJacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwaanodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndeyekududzira ko varipo zvino vanodudzira zvinobva kupi vanozviwanepi vanenge vapiwa nani maanzazi Daniel isi Daniel achidudzira akapiwa maanzazi namwari the same zviri kutaura nemuterera apa ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna mwari munhu wakarota hope haasi farao haasi josefa munhu wakarota hope ndifarao farao arota hope asi dzakadudzigwa najosefa dzichibva kuna mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvino wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa najosefa asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana-siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaivo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzvazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashayiwa vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna mwari asi dzinoshayiwa vadudziri nebhaibheri rinodotidzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kudzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzerei mududziri chai chai saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pasta mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1 Bulawayo City 0 Capes United 1 Dynamos 1 panewo mashoko ekuti mutambi wedynamos Patson Jaure haana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 magweta enhengo dzemdc dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzemdc alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai biti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane le COVID-19 ukwenza libimetika ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kaseko. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba. Udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane weCOVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. Umevisikama usethulela lolodaba.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakobulawayo.
Yes, sizokuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi i-government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo baclear le ndaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lo mlando ukuthi ichasise le ndaba, iqondisise le ndaba, uchace ukuthi kathi kuvele nakuhamba njalo.
Uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mgabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mgabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiswe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa lenduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abaguqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Sokule mnyaka phose engamajumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamajumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokele omele iWange Central edalelesi Parliamente uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kuleke kule ndaba ezibahluphayo laba abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance, uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala ezenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshetsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona le nhlanganiso ye Habakuk Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathebeleleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukhomvina oka Ward 1. Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela ithoni ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke ezilongu kulengela base ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport eyamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
Ezilongu singela base esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba baphambanise bengaphambanisa bazawotshwa because bangathatha umthetho wabhake ezandleni zabo. So into efunakalayo yini yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinela hanjiswe emapolisa. Ipolisa liyabe likhona a-trained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana lathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sitshaye bo siyabe sizondile but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lokuthi sihlale simthathe simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. Bale nasi yabe sibulala kona la then umthetho usukuliswa njani ususivoma ibase ayibuye phakathi kwe sibe lamapolisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibili khona umuntu umuntu uyasuka la ngemali yakhe yenyathi akuya phendula siyakwenza ivoluntary training yabantu then kube nzima lokuthi izakhamisi zoziraise abantu imali zakhona abatrainanga bakhona sibili ababebesifiso sokulokhuza abatrainile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba abantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshayiswane lapho abahle bangene bafuna ufake ifone esandleni nxa unemota bakhuphe ibhathri lemota bathatha amakhiye and abanye babe belele omakhelwane babe bengezo beqede lapho bangene emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethwe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubatshethi sekwenzakaleni and vele kuyakuba nzima ukuthi kuthi uyangenebhawuti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli ezigabeni elembhobho ngoba ukuthi kuthiwa inebhawuti asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Habakuk Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Idamai Mahengahama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Moteza eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale le-Supreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Majoba Nancube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke. Ngibone okulutshwana nxa kuyukuthi iSupreme Court ithi la bantu babe vele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababe vele bebabophisile bona ukuthi babhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa i malicious prosecution. Kusho ukuthi lo olomlando ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlando wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Majobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Omanje sike sikhangele ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Namhla sixoxa ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe.
Gobalanda, kunjani?
Sijola njani dube labalaleli?
Sijolile sibili singaziwena. Lapho khona kuthini kolapho?
Hayi, konke ukuhamba kahle emqando kuphela.
Emqando lo siyakwazi ukuthi sibili isikhathi sangkhona Gobalanda. So ke abantu babuza bathi uLozi Gay mbani. So ke amfuna ukuthi uphendule khona manje kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi, angiyoni imbongi ngathi ngisomlando angiyoni imbongi kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikhona.
Na ngisomlando hayi inyosi yenkosi hayi imbongi.
Ngisomlando kujoni esaphu sikhundla lesi.
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history umlando wesizwe sakithi samaNdebele nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu, akubatshele Gobalanda. Abantu ngizwa bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngomama uLozi Gay.
Yeah, batshele.
Bemfisa nje ukuthi ngayenza ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazi. Ngizachaza ngomama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakomthwakazi shadwe yinkosi uLobhengu lakho kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano Nanjube labo omamkhwananzi umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamazela khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa kukonkosikazi kuEnyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphethe
lupani
labo sikhobokhobo bagadalwa umuzi ukuthiwa kunkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Into eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlabe Zulu owaholwa ngumama uLozi Gay labo Nyamande abantwana benkosi uLobhengula. Imvukela lo wawubizwa kuthiwa ithiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay. Lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lomama besithi yeyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamule indoda ibele phansi ngehloko yakuthiwa kuse ithiwa yimpi yehlokele bomo.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhosikazi wonke wagcina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulomama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kobaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela uSdojiwe ongubo yenja bonke labayana baya lahlelwa la Cape Town kuthiwa khona bayafundiswa khona kanti ke yiko lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi yingakho ke lapho babona ukuthi okay kuze amaNdebele ngoba lokho eyalo ukuthi kuphondo so ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengalankosi bavuseka lula yingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama uLozikeyi wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzethe umuzi lwana othiwa kunkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kubethiwa siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama uLozikeyi
hayi ke udaba ludluma lapha lamhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silontukabele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yolinga 26 uJesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini liyangidinga kungayisikho ukuthi labona izibonakaliso kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha lingasebenzeli ukudla okuphelayo kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade ezalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasijengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintutshwana ezazithwele lijaha elinelalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathesi bethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu ikho sihlanganayo lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa lapho abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuyesisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafuna ukumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezulu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khona apha futhi lisaphila emhlabeni kodwa uduka lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni la injalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga ngamanga okuthi bengezwe ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengizothola sokulomunye ngapho afuto sevukile bayagijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
kuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube yinkosi nomsindisi ubaguqule impilo zabo baqinise ubasindise ngegama likaJesu amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo 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 umthakaso omuhle zimpapa omuhle ngale Jona njani izulu kandaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakho leZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda sasitshela okuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Chazisela abalaleli okuningi.
I think it is the pants. Into le ngathi maybe ngichaze ukuthi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Yaphela thina saba le lockdown eyayi total lockdown ekhatha ngo umnyaka uqalisa ngoJanuary. Yathi chova. Then sithe siphakathi kwe lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama-customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leni. So bathathela imali ngabasikusiza ama-uniformu into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabekuye besikola. I-disposable income leyana imali yokuthi umuntu akwanise ukuyisebenzisa. Hhayi abantu bale mali endifani kayebizeselelikhani.
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama-stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Ukubona njani lokho?
Mina bengingafisa ukuthi uhulumende ancedise informal sector.
Hayi, wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi. Sigciba ingxoxo kuthasisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani.
Ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la ama-funds bewathole. I-process yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bandla ngaba ngenze politics umuntu unethima kanjani kwi-society kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwala lamabhizinisi la employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona lokhu imisebenzi ezandla sangathi ama-funds abe available kungabi lebandlululo kungabi bekukhangelwa ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede ngekonsa ukuzifisa.
Hayi, siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi isesesihle kumango isesifikele emaphethweleni ohlelo. Zulukandaba sithanda ukubonga uAdmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo. Sesifikele emaphethweleni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 lakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele. Olevalelisayo ngenjabulo igama nguMike Hobe wothi ngitshaye phansi Zulukandaba Zimbabwe muhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike Hobe. Silikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.